Chokutanga ndechokuti kwakarimwa mutumwa Saint Noah Taguta vakarima zvinotyisa samare. Vane chibage chekomanda agriculture chavakarima more than 130 hectares. Uyewo vakaisa chibage chisiri chekomand dzimwe 30 hectares. Saka vari kushandisa purazi ravo zvikuru. Vane purazi rine 250 hectares. Saka ukabatanidza 130 dzimwe 30 dzavakaisa tatopfuura 160 hectares dziri undercrop. Saka vakuru vafara chaizvo nokuona chibage chiri ipapo uye kusvita kwakaita chibage ichocho. Zvafadza vatungamiri kunyanyanya President Comrade E.G. Mnangagwa, Vice President Baba Vachienga, zvese namai Muchinguri Kashiri vanova chairman vemusangano uri kutonga weZANU PF noutungamiri hwamadzimai mai Madhuru Chinomona vanga variko. Havese varakidza kufara kuti nyaya yekomanda agriculture yasimudzira nyika kunyaya yezvekurima zvisingabviri.
Mashoko akandwa mudare neutungamiriri wanga uriko angadawo kunzwikwa neruzhinji rwenyika ndeyekuti kudii?
Utungamiriri hwatsanangura kuti hurumende itsva yatiri kuti iyo new dispensation yakauya sei uye kuti iri kuita mabasa api uye taakunanga kupi. Mutungamiri wenyika Mnangagwa watsanangurira mhuri yanga iri ipapo mafambiro avari kuita kubva zvavatora chigaro chokutonga musi wa24 November, kunyanyanya nyaya yekutsvaga ushamwari nenyika dzokunze namabhizinessmen kuti auya agoisa mari dzavo muno munyika yatinoti iya investment. Vatsanangura vanhu kufamba kwavakaita kuDavos, kufamba kwavakaita kuAfrican Union, kufamba kwavakaita kurwendo rwavo ruchangobva mazuva apera kustate visit yavakakokwa nemutungamiri weChina President Xi Jinping. Vatsanangurirawo mhuri yanga iripo kuti mari dzakavimbiswa nenyika yeChina dziri kuuya.
Pane vamwe vari kutaurawo vachiti gohwo regore rino ishoma, harisi kunyatsobuda zvakanaka, hanzi nyika ichatotenga kubva kunze kwenyika uku. Munotii nemashoko ari kutaurwa neavo?
Hazingi mashoko iyayo ari kutaurwa nevanhu vasina ruzivo rwakakwana kuburikidza nekurima kwakaita mhuri yeZimbabwe. Ndaita rombo rakanaka kuti ndafamba nechopa kana kuti chikopokopo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Tafamba kunobuda kuchipinge tichiona kurima kwakaita vanhu. Zvataona zvacho zvinofadza, zvinoratidza kuti hakuna nzara. Kanzi kwaita nzara, musakanganwa kuti gore rapera takazadza matura pakashayiwa pamwe pekuisa chibage chikaguma choiswa pamatanda nekufukidzwa ende kuchakangozara kumatura enyika. Saka nzara handifunge kuti iriko, vanhu vakarima. Mvura yakambotikanganisei pano napapo nokuti vanhu vakakasika kuiswa mbeu pasi. Ndobva zuva rambouya mvura yaenda, mvura payakazodzoka umwe mumera wanga watofa. Asi vazhinji vamwe wanga vasati vanyatsoisa mumera. Pawakazoisa mumera, mvura haina kuzombomira. Saka hakuna nzara iri kufungidzirwa navanhu. Hatingi vanhu vanoguta. Kana kungangoita dzimwe nzvimbo pano napapo kungaita nzara, asi havashayikwe kutsunza kunotorawo chibage vachiendesa kwavo. Ndofunga kuti mukataura navashiri gukota rezvekurima rinotokutaurai zvandataura kuti aiwa hanzara hatina.